manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 28/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vanoti vachatambira zvichabuda musarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Ukuwo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vaMunangagwa vari kubvuma kutambira zvichabuda musarudzo nekuti vari kuzvidziva nemwoyo wavo vese kuti vachakundwa musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti ivo nebata ravo vachatambira zvichabuda musarudzo. VaMunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wavo wekupedzisira wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vebata ravo vanoda kusvika kuzviuru makumi atatu munhandare National Sports Stadium Harare nhasi masikati vaMunangagwa vati kunyanga zvobato ravo richakunda zvine mutsindo vachatambira zvinenge zvadiwa nevana veZimbabwe vaMunangagwa vakurudzirawo kuti vana vemuZimbabwe varambe vachikoshesa runyararo vakati vanofadzwa zvikuru nekuti mapato akawanda ari kukwikwidza musarudzo akatevedzera kurudziro yavo yekuti sarudzo dziitwe murunyararo vachiti mapurisa achatora matanho akakodzera kune vose vachada kukanganisa sarudzo vadzokororawo mashoko avo ekuti boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iboka rakazvimirira rine makomishina akasarudzwa nemapato ose ane nhengo dziri muparamende kusanganisira vari kutungamira mubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaMunangagwa vati hapana bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kuudza ZEC zvekuita maringe nemashandiro ayo vayambirawo vari kuongorora sarudzo vari munyika kuti vasapindira mune zvematongerwo enyika asi kuti vaite basa ravo nemazvo vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki reZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti vafadzwa zvikuru nemashoko ataurwa nemutungamiri wavo zvikuru panyaya yerunyararo
nyaya hombe yavataura inhau yekusimudzirwa kwevechidiki kusimudzirwa kwemadzimai kusimudza nyika nhau yemainvestment ari kuitika uye nhau yekuramba takabatana senyika uye kuita kuti nyika iri kukwanisa kuenda mberi nhau yerunyararo uye kuti tiri kupinda maelections sevana veZimbabwe there is no need for violence there is no need to retaliate even kana tikaprovokwa vaMunangagwa vari kutipa hope as young generation hongu zvinhu zvanga zvasvika paseji yazvanga zvashata but munhu auya kunosimudza and we are appreciating his efforts tatinotsira ndechekuti zvinhu hazvigadzirike musi mumwe chete
vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revechidiki replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti mashoko avaMunangagwa ekuti vachatambira zvichabuda musarudzo haafanirwe kungotambirwa sezvo vamwe vavo mubato reZANU-PF vachizogona kuzviramba
zvino zvavanga zvikadai zviri zvishoro asi kazhinji kana sarudzo dzinge dzaitika dzaane mari zvavo vanenge vari vatsigiri nevamwe vavo vanenge vari vakuru kumusangano vanokwanisa kusazviona semaonero ari kuita saka ndiri kuti aya mashoko ari kungotaurwa kutsinhira zviri kutaurwa mazuva yacho pasarudzo sarudzo rinenge riri free fair and credible asi ruzhinji rweZimbabwe ngari hungoziva kuti mari zvacho paanenge abuda situation inokwanisa kunge yasiyana nokuti munokwanisa
Tine urombo mishina yedu irikuita ichidzima dzima asi vana engineer vanenge vari kumbedza kuigadzirisa. Zvisinei tiendera mberi nezviri muchirongwa chedu. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Vachamisa avo vaita musangano mukuru muHarare uye vapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu vanoti nemuvhuro izuva richavhura zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvichaita kuti vana veZimbabwe vagare upenyu hwepamutambara kede.
Zviri pachena kuti negungano rataita nhasi tarisaone raita navamunangagwa vakokera vanhu kubva kumareserva vanga vane kadonhwe sevanhu isati negungwa vanga vane kachukerani isati negomo. Saka zvinongorakidza zviri pachena kuti tsigiro rwese rwava kuMDC Alliance. Ndosaka tiri kuti vanhu ngavasaneteka vapinda muballot box, ngavasaneteka neballot paper rakakura kura ne 23 vanhu, ngavangonotarisa panumber 2 kungopinda chete, ngavakuisa maziso kumwe number 2 vovhotera paMDC Alliance papresidential ballot. Kuma MP votarisa pane MDC Alliance, kuna kanzera votarisa pane MDC Alliance. Tapedza basa, tapedzerana nenhamo, tapedzerana nerima, tapedzerana nezuro, tapedzerana nekushupika, tapedzerana nekuoneswa nhamo, tapedzerana nezvinhu zvakaoma zvakwana. Tienda mberi tovhura dhoo reZimbabwe itsva.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura kwavanga vari vachiti ivo vakagadzirirawo sarudzo sekutaura kwamurikita asi vakakundwa vari kutambira. Ko imi toti makundwa musarudzo iyi muchaita sei?
Haisi hatitauri zvokukundwa, vanoziva kuti vanogona kukundwa, saka vanogona kutambira izvozvo nokubvuma kuti vanokundwa, nekuti vakatokundwa kare. Kwete kuti vakakundwa ngavangobvuma chimbi chimbi kuti ndakakundwa, ndakanda tauro muring, ini chandava kuda nyika ngaende mberi tigadzirise. Ivo vari kuremerwa varemerwa, ngavachitipawo mukana. Vakaitawo basa ravo vamunangagwa, apa vachagoni kuenda kumberi nokuti hakuna kii inogona kukinura madhoo maviri rimwe chete. Vakakinura dhoo rusununguko munyika, patakuenda pakudare kusunungura nokuendesa mberi upfumi hwenyika, nokuvandudza upfumi, nokuunza mufaro, nokuunza rugare, nokugadzira mabasa, nokuunza mari. Ndoo zvatakufanirawo kuita, totorerawo pavakasiyira chitanda. Ndoda kutaura kuti ini handigoni kutaura ndogona kutambira kukundwa, nekuti ndee ndichinyeba pamberi pamari nekuvanhu, nekuti hatigone kuitika chinhu ichocho muno muZimbabwe. Tingakundwa nerutsigiro rwuri munyika nezvinoreva vanhu. Takakunda kare zvine mutsindo zveruzhinji, vanhu vakatozanyitaura nyingi kana ndikakundwa ndinogona kutambira. Vanoti ko president wedu zvii zvaakuita, nekuti ini ndongo wamusoro wechitima. Matsoko echitima akazara kuti mbambamba tiri kuenda mberi tahwina, isisi tangomirira chete kutambira masimba anobva kuvanhu. Tienda mberi.
Ndezvipi zvamuri kuda kugadzirisa mukasarudzwa nemusi wemuvhuro semutungamiri wenyika?
Takagukuchira urongwa nehudobidobi nehukaringi hukaringi hutapiro hwetumhiripiri. Kwakuti tangopinda tagadzira nyika isi nezvipanera, tiri kuona kuti injini yakaparara inogadzirwa sei, tinoigadzira zvakanaka. Chokutanga tine mapfihwa matatu. Yokutanga shanduko, transformation. Toda kushandura zvinhu munyika, toda kushandura zvinhu muDzimba, munharaunda, toda kushandura zvinhu kumabasa, toda kushandura zvinhu, toda kushandura zvinhu kumatongerwe nematungamirwe enyika. Tobva kuvatongi toenda kuvatungamiri, toda kushandura zvinhu mafambiro anoita nyika. Tobva pahurumende inenge ine muromo mukuru inonyanya kuda kudya sere, toenda kuhurumende ine moyo mukuru inenge isingadi kudya zvinhu zvevazhinji, toenda kunogadzira pfihwa rechipiri rinonzi opportunity, kana kuti mukana. Munhu wese ngaave nemukana mumabhizinesi, munhu wese ngaave nemukana kumabasa, munhu wese ngaave nemukana munharaunda, munhu wese ngaave nemukana wokuti aite chiroto chake, atevere chiroto chake kusvika pachinogumira. Tavanesa tichidzokera pakusumudzwa, tichienda mberi neupfumi, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Tosumudza tourism, tosumudza agriculture, tobvisa komanda agriculture, toita smart agriculture, totraiza kumunhu wese, kwete nebato asi nokuda kwokuti unokodzera. Chembere dzedu, harawa dzedu todzipa. Vanokodzera chiri kati nenherera tovapa sehurumende, nekuti hurumende chorera nherera, togadzirisa nyika yofamba mberi.
Shoko guru rekupedzisira vachamisa kuvana veZimbabwe.
Shoko guru nderekuti gadzirirai zvitsva, gadzirirai kupemberera, gadzirirai mufaro, shanduko yauya. Isu toda kuti munhu wese ngaachigadzirira kupemberera nemhemberero, asi munhu ngaabude neudzamu tiende kunovhota takawanda, tokurudzirana pahama, tokurudzirana pashamwari, tokurudzirana paukama hwedu. Vari kudhiaspora nyorerai vari kumba tsamba, vari kudhiaspora tumirai tsamba mbozha, vari kudhiaspora WhatsApp tumirai, musati vakangano kumaruzevha tumirai shoko, tumirai shoko rorusununguko, tumirai shoko reshanduko.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti riri kutsigira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo dzichaitwa nemuvhuro. Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri weZCTU vaPeter Gift Mutasa vati sarudzo dzegore rino dzakakosha zvikuru sezvo zvichabuda zviri izvo zvichabudisa nyika mumadhaka mairi. Vamutasa vati vanhu vakabatana mukushandurwa kwehurumende iripo zvinogona kubatsira kuti nyika ienderere mberi, vanhu vawane mabasa uye zvido zvevazhinji zviremekedzwe.
Tiri kuti isu sarudzo dzino dzakakoshera vashandi veZimbabwe navagari veZimbabwe zvakanyanyisa. Saka panoda kuti dai tagona tabatana kuita chinhu chimwe chete chinoita kuti nyika yedu ibve mumandondo. Nyika yedu iri kutambudzika zvakanyanya, upfumi hwaparara, vashandi vari kutambudzika mumabasa, vagari vose vari kuona nhamo. Saka isu taita ongororo mushure mekutenderera nyika yese tichitaura navashandi atinoti malabor forum, ndokutarisa kuti chii chingaita kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndokuona kuti chinhu chekutanga chiri kudiwa kushandurwa kwehurumende. Paiswe hurumende inoteedzera mitemo, hurumende inoremekedza zvido zvavazhinji, hurumende inoita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Vamutasa vati muhurukuro dzavakaita nevashandi, vashandi vakawirirana kuti vatungamiriri vari kukwikwidza vachamisa ndivo voga vanogona kuunza shanduko iyi.
Saka pamapato mazhinji atatarisa taona kuti hongu mapato rimwe nerimwe rine mamanifesto ayo nezvinangwa zvayo zviri kutema kuti inozoita kana yapinda pachigaro. Asi chinhu chakanyanyokoshesa nguva inoini kuti zvido zvevanhu vemuZimbabwe kushandura upenyu hwavo zviwanikwe. Kuti paende chimire nemunhu watinotenda kuti ane vanhu vakawanda zvekuti akamusapotwa iye panouya shandu. Saka takaona mukuongorora nemukutaura nevashandi kuti pari zvino pane vose vari kuda kuita vatungamiri venyika anogona kuti shanduko iuye ndavaNelson Chamisa veMDC Alliance. Saka ndova tiri kukurudzira vashandi nevagari vemunyika ino kuti kana zvichibvira ngativasapotei nyika yedu ishanduke ienderere mberi.
Vamutasa vati kunyange hazvo urongwa hwevachakukwidza hwakada kufanana, vati vashandi vakafarira zviri kuvimbiswa ne.
Tine urombo vateereri, mishina yedu iri kuramba ichingodzima dzima. Iyo inyaya yanga yatanga tichipuwa naPatricia Mudadigwa ari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC zvichishuvira sarudzo dzakachena kuti dziitwe nemuvhuro. Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya huye ari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC achiona zviri kuitika. Marvelous, ungatiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei?
Pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno muAmerica zvakadai seOhio, Pennsylvania, New York, Maryland, DC nekumwe Florida. Vari kuti ivo vauya pano kuzobatana kuitira kuti vaite yavanotiyo solidarity protest, vachitarisa ivo sarudzo dzichange dziriko nemusemuvhuro. Vari kuti ivo pari zvino vachange vari kukurudzira hama dzavo dziri kuZimbabwe dzikube neuwandu dzichienda kunovhota nemusemuvhuro.
Ndingakubate muromo Marvelous, vanhu ava vakamirirwa nani pamusangano iwoyo?
Vanhu ava vakamirirwa nevanhu vakasiyana-siyana. Nditori nemumwe weavo vakamirira vatsigira avo vari pano vaCharles Mutama. Regai mutaure navo munzwewo kuti zviri kufamba sei pari zvino.
Vamutama, tinokuchingamidzai makadii?
Hello?
Vamutama, mungatiudze kuti chirongwa chenyu chakamira sei?
Chirongwa chedu takatarisana nesarudzo iri kuuya muzuro. Saka taungana senhengo dzeMDC, MDC Nelson Chamisa USA, tichikurudzira vana veZimbabwe kuti vaende kunovhota musi wemando. Kunyange zvazvo tiri kutsutsumwa nenzira yakatorwa neZimbabwe Electoral Commission, iyo iri kuratidza kuti iri kushanda nezanupf mumakwikwi atiri kutarisana nawo. Zvisinei, nekuda kwekuti tikuziva kuti vaNelson Chamisa vane uwandu hwevanhu vari kuvakurudzira nekuvasapota, saunza ana nevangu wedu panapa wapakune mangwa sketa kasa anasiyana kutitisindi sewariku musha jikuru RDC Alliance na wanusa pata RDC Alliance wanusa pota wanyo sonsharisa wanusa pota ma nengo je parliament nengo je ma council kutivo sewa kude no wandu wawo kutitwani kwa tikunda region yangai chirongwa ne urumende ya wanangagwa iyo yangai singade kuti isange ne mangwe mapato anopikisa kuti tigadzirise nyaya dze my election vakire ne my election that is free fair and credible
vamutama ndingadewo kudziva kuti izvo zvamakaungana ipapo makwaniso here kupa zvinyuto zvenyu kana kurudziro kumumiriri weZimbabwe muAmerica
tokumira kumudzokora dzoka
tatizo makwanisa here kupawo zviziso zvenyu zvingayonyunyuto kana shuviro kumumiriri weZimbabwe ari muAmerica
pane rusha mushana
I think painenge pane noise yakati wande vamutama I think paita noise inenge yakati wande regai tichidimbura hedu vanga vari vacharles mutama murongi wemusangano wezvivazvo zvezimbabwe vazhinji vacho vakamirira mdct vakaungana pamuzinda wezimbabwe uri muwashington dc vachishuvira vanhu vari kumusha kuti vaite sarudzo murunyararo uye sarudzo dzakachena pasina mhirizhonga pokutanga manzwa zvakare kubva kumutori wedu wenhau marvelous muhlanganya uye achitaura ari pamuzinda wezimbabwe uri muwashington dc
Yechino ichi ziviso chakakosha kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave 15295 kHz nepa 17820 kHz teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo
tochienda kuna marvelous muhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi
tinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yesarudzo uyezve tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziriro yesarudzo dzichange dziriko nemuvhuro regai tiende kune madzimai akasiyana-siyana anobva kumapato akasiyana-siyana tinzwe kuti vari kuti chii nenyaya yesarudzo
inini sangu ndinonzi muzvare Winfield Yvonne Msarurwa ndinomiririra musangano MDCC inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupe
muchange makamirira constituency ipi uyezve zvii zvamuri kuwanikwa imi muchivimbisa vanhu vemuconstituency iyoyi
inini ndisangane ndakamira ndiri paproportional representation eHarare ndinovimbisa vagari vemuHarare nezvizvarwa zvemuHarare nenyika yose kuti kana ndichinge ndakwanisa kupinda mudare reparamende kuti ndinomiririra vanhu ndichatakura zvipo zvevanhu ndigotakura zvichemo zvevanhu ndonokwanisawo kunozvidhibheta ndichinovakumbirirawo mudare guru reparamende
proportional representation inofamba sei
proportional representation inowanika kuburikidzwa nenhamba dzemavhoti anenge awanikwa kana MP maMPs ari muHarare tisine 28 maMPs edu saka kuburikidza nemanhamba avo kusimukira kune kwakaita manhamba avo nekuhina kwa singe chacha ma MPs edumu Harare. Tinotipa mkana wekuti pa women kote ya chaka ruira sewa nukadze Zimbabwe. Kuti tine tina wakati sikisi mparlament roma pindira atino itaacho na iyo ayo.
Saka imi sema onero enyu munoona zichizo kwani sika ire rwendo runo?
Tinoona zichi kwani sika hapa msana pekuti isu samsanga no MGCT. Tine manifesto yedu ya tuku kufamba na ayo. Iyo manifesto yiku gamuchiruwa nilanu. Iyo manifesto yinotara kuti isu tinoru ira kodzero zemunu wose. Kuti isu tora kupamikana ya kenzirana kuzizawa zose zemu Zimbabwe. Tala kuburikiza na yuzo zosa tuma vimbisa vanewe Zimbabwe. Kuchora yati wangewe nema equal opportunities. Varu kuzitambira uye tukutara zivu wapate moyo wadu. Nekuti tukura uza zinu zino batika zinu zino itika. Saka inimi ntuku zuona musi wa 30 July ndichinge nchiona mukano wekuti ndichinozadzisa zvido zvevanhu vemuZimbabwe nevanhu vemuHarare province.
Ndinonzi Monica Mutsvangwa, ndimi Minister of State in charge of Manicaland province. Ndiriwo candidate as a senator for Manicaland province. Tiri kuita basa guru zvikuru kutaura nevanhu kuti vanhu veinaiwo zviri kuitwa nehurumende nedispensation nofanirwa kunovhotera President E.D. Mnangagwa kuti vape mandate yekuendeza mberi nekubindura zvinhu nekugadzirisa nyika ino kuona kuti zvese zvakakanganiswa nethe previous administration anga isinganirirwa navamugabe zvigadziriswe pese pane corruption pagadziriswe. Tiri kukumbira vana mai nemumweyewo kuda kuona runyararo kukumbira vana vedu mahesi edu kuti toda runyararo tibatsa maelections edu aitwe murunyararo.
Ndinoitwa Linet Karenyi, ndinokirira NDC Alliance. Ndiri mumiririri wemadzimai Zimbabwe yose. Ndiri kukurudzira madzimai emuZimbabwe kuti ngatibatane tiite chinhu chimwe chete, tiite chiwirangwe. Tazama kwemakore kuti tiende tinovhota, vhoti yedu ichibiridzirwa. Pari zvino izvozvi tine confidence and we have faith.
Awa vanga vari mai Linet Karenyi vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye pamusoro pezvinangwa zvishuviro zvavari kutarisira musarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tine urombo vateereri, mishina yedu haisi kuita zvakanaka. Toenda kunhau iri kuteera. Mutungamiri weRebuild Zimbabwe Party, Reverend Evaristo Washington Chikanga, vanoti bato ravo ndiro chete rine nzira yekugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, Jonga Kandemiri weStudio 7, uyo ari muHarare pari zvino, aita hurukuro naReverend Chikanga, avo vakaberekerwa kuuzumba mudunhu reMashonaland East. Marvelous, wadzoka era.
Ndadzoka. Ndikumuzinda weZimbabwe muno muWashington DC. Ndiko zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vari kuratidzira. Vachiti ivo vari kuda kuwanikwa vachikurudzira hama dzavo dziri kumusha nemusi wemuvhuro vachishandisa dandemutande reinternet kutexta, kutumira maWhatsApp vachiti vanhu vabude neuwandu kuenda kunovhota.
Vanhu ava Marvelous wati vabva kumatunhu akasiyana siyana, zviri kureva here kuti izvo matunhu mavari kubva umu vari kumirira mapato chete here ezvematongerwo enyika, kana kuti kune vamwewo zvavo vauyawo kuzobatana navo vachishuvira sarudzo dzakanaka muZimbabwe?
Pane vamwe vandaona vasina kupfeka nhumbi dzeMDCT kana tingati MDC Alliance vari panowo vakanzwa nezvechiitiko izvi, asi musangano warongwa neMDC yava Nelson Chamisa iri mumubatanidzwa weMDC Alliance. Uyezve nditori nevamwe vabva kuOhio pari zvino vari kuronga musangano uyu varuzvidzo. Regai mutaure navo mubvunzwo ivo vari kuti chii.
Marvelous, mungatisuduruke here pane vanhu muende panenge pasina ruzha rwakanaka nditaure navaruzvidzo?
Alo, ndasuduruka hangu pane vanhu.
Makadii varuzvidzo?
Aiwa, tripeni makadiwo vakuru.
Mungatiudze chinangwa chakusimudzai kubva kuOhio ko, ndimika sachigaro weMDC USA. Chii chaizvo chaita kuti mimuye kuzoungana ko? Mangodii kungoita izvozvo muri kuOhio?
Chinangwa chaita kuti tisumuke kuuya kuno kuembasi yeZimbabwe. munoziziya kuti paembassy ndopa Zimbabwe kana takagara kana takamira kana tichifara kana tine zvatipita tiri paembassy tinenge tichitori muZimbabwe.
Saka makwanisa here kutaura kana kuona mumiriri weZimbabwe muAmerica?
Tanga tisingade kuona mumiri weZimbabwe because tatisina hurongwa hwekuvaona kana anything to do with them. What we wanted was just to use their facility, that place, the embassy of Zimbabwe, is Zimbabwe. But chinangwa chedu chaka chiri chekuti tive tiungane in solidarity with the people of Zimbabwe, tivaratidze kuti zvavari kuita kumusha nesuwo tinoda kuti zviitike, zvekuti vavote in their numbers. Tanga tine maplakards, ngati tikakatinga tine maplakards wezve ari kuratidza kusafara kwedu nezviri kuitwa neZEC pavanenge vachinzi itai zvakati zvekutevedza mutemo havasi kuzviita. Saka tanga tine maplakards atati tichiratidzawo majournalists achitiona veoreruzhinji vachitiona. Izvi taitira kuti vekuZimbabwe vaone kushuwa kwatiri kuitawo tiri kunoku. Taifanira kunge tiri takavhota takanzi hamuvhote. Saka izvozvo ndozve zvimwe zvatachida kuratidzira kuno kuti teke tichida kuvhotawo kuti tiratidze kodzero yedu because it's our right to vote.
Varozvidzo makanga muri kumusha imi nguva pfupi yapfuura, mungatiudzawo kuti zvamakaona zvinhu zvakamira sei muchienzanisa nepamakabva muchiuya kuno kuAmerica?
Zimbabwe ndingangoti yaparara pari zvino. Ndakati yaparara ndinge ndatotadza kutaura. Zimbabwe yaparadzwa. Zimbabwe yatanga tari chaisuwa kuti dai yange iri nyika yakasununguka. Yakasununguka hawo zvongoti freedom yekuti vanhu vakasununguka seZimbabwe, asi hakuna mari, hakuna mabasa. Wakapinda muna First Street unonzwa tsitsi kuti ndio First Street iyayaiti vanhu vari kuda kuti vazvisunungure vapinde muna First Street. Hakuchaita kuZimbabwe pari zvino. Saka tinongoshuwa kuti dai tanga takwanisa kusarudza hurumende inoita kuti zvinhu zvichinje for the better.
Ko zvinhu zvamuri kushuvira kuti zvinge zvichisanduka mushure mesarudzo zvikasaitika muchaita sei?
Maonero andiri kuita gore rino 2018 ndiro gore ratisina any other option yekuti tingatauri kuti hatibudirire. Tinotofanirwa kubudirira chete nekuti tirikuti ndosaka tichiti vanhu vese ngavabude vaende kunovhota varatidze zvido zvavo. Asi kana takatarisa makambenzi akaitwa navachamiza akaratidza kuti Zimbabwe yese from Zambezi to Limpopo, from Plumtree to Mutare vari kuda shanduko, vari kuda kuti dai vachamisa vatongi. Tirikuti hatina kana any other option.
Tiri kuona kuti izvo
zvinhu zvatoziva kuti hazvisi zveiti.
Vari zvidzo ndingakubatiye muromo. Tiri kuona kuti izvo rwendo rwuno kune runyararo rwakanyanyisa chaizvo zvichienzaniswa nezvaiitika munguva yava Mugabe. Mashoko api amungaopiwo kuna vamunangagwa semutungamiriri wenyika uye zvese munhu aona kuti izvo munyika hamufanenge muchiita mhirizhongo?
Aiwa, ndinotenda ipapo pakuti runyararo rurimo Zimbabwe pari zvino. Hakuna kurohwa kwevanhu. Saka ndinokoshuwawo kuti dai runyararo rurimo rwaenderera mberi vanhu vakwanisa kuzovhota, kwete kungoti kwozove nerunyararo asiwo mavhoti acho ozorigwa. Dai vanga vakwanisa kuti voita runyararo kudaro vobva vazoregedza kuriga maelection, maresults anenge azoanaunzwa ave true reflection of what the people want. Tinenge tatenda chaizvo kuti vamunanga maita basa.
Aiwa, tinotenda varuzvidzo. Varuzvidzo, varuzvidzo ndivo sachigaro weMDC USA vanga vachitaura vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yanhasi. Asi chekutanga, tinoda kukumbira zvakare ruregerero kwamuri vateereri nekuti mishina yedu yanga isiri kushanda zvakanaka. Tinovimba kuti chirongwa chichatevera chendebele mishina iyi inenge yakushanda zvakanaka. Anokuonekai manherano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ruregerero, mishina yedu haisi kushanda zvakanaka vateereri. Ngatisangane zvakare mangwana apo tinokupai nhau dzezvinhu zviri kuitika muZimbabwe pano pa Studio 7 muchipuwa nhau idzi na Blessing Zulu mangwana. Maneru.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 28 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
This is your moment. This is your government. Makupembelela ma teacher, for the first time you will be getting a salary, not to get a token.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wakhe ukukhankasela ukhetho namuhla eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi amvotele kuguqulwe uhulumende. Ngakolunye uhlangothi umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe wathembisa ukuthi uzaphuma embusweni enganqotshwa. Kobulawayo uNkosazana Thokozani Khuphe laye wenze owakhe umhlangano wakhuthaza uZulu ukuthi amvotele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamabandla ezombusazwe benze imihlangano yabo yokugcina yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubese Harare emhlanganweni ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze abantu laba ukuthi bamvotele kanye lomanyano wakhe we-MDC Alliance kukhetho lwangomvulo ukuze kususwe ibandla leZANU-PF. Njalo uthe engangena embusweni inhlalakahle kaZulu izaguquka ibe ngcono kakhulu.
Chisa mama Chisa, Gugula izenzo sakamasivu 75 Urumende enyu yauya. This is your moment. This is your government. Makupembelela ma teacher, for the first time you will be getting a salary, not to get a token fee that you have been getting. If you pay peanuts, you get monkeys. Saka we want to make sure that we don't pay peanuts, so that the services zinopuwa nema teacher zipambe zakanaka. I say this profession, yema teacher is the profession of professions. We want to restore the glitter and glamour of our teachers in terms of going forward. To end and bury, once you have good teachers, you have good journalists. Once you have a good teacher, you have good pastors. Once you have a good teacher, you also have good people in a society. Kanamba, vazino bozu, netakti, nokuti ma teacher, aninga zizitazwa, kakwana.
Umnumzana Nelson Chamisa ngumkhokheli we-MDC Alliance ubekhuluma ke lapho lamhlanje emhlanganweni awenzele eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze impilakahle yabantu ithuthuke. Amazwi kaChamisa agcizelelwe ngumkhokheli we-MDC uSkwica Mfundo Walsh Mengcube yena obekhankasa eNkayi South lamhlanje.
Lamhlanje siphuthile, sokuphumile ezandleni zethu, sesenzile konke ade singakwenza, sakhankasa, sabhoda, saxoxa nabantu, sakhuluma, sabatshengisa ukuthi ubuhle beZimbabwe yakusasa kulapho ukuthi kuvotelwe i-MDC Alliance. Yikho ke besimelele-ke imandi ukuthi hhayi sokuphuma ezandleni zethu kwabuyela ezandleni zabanikazi belizwe isizalwane seZimbabwe ukuthi batsho-ke ukuthi ikusasa abayifunayo ngenjani. Ikusasa yona le yayizolo esibe siphila ngayo, then ikusasa entsha elesithembiso sokuthi singaqala njalo kakutsha ukulungisa impilo ikaZulu. Yikho-ke lapho esesikhona asihlambe nini-ke ngobuningi bethu, ngoba lapha sincintisana lamaqili abantsonti bamavota abakhulu kodwa abangeke basintshontshela. Singaphuma sonke ngobuningi bethu siphuma ijumo sibilo ukuthi kakuqileki. Yiyo kuphela into ekhona umuthi, umuthi we-region. Yikuthi abantu baphume babaningi bathi hayi kuphelela lapha enough is enough.
Ngomsebenzi eliwenzileyo ukukhankasa konke elikwenzileyo libhoda ngelizwe lingathi likwenzile konke ebelifuna ukukwenza njalo osokusele lizibona linqoba nje kulolu khetho.
Lokho ade singakwenza Nkomo sikwenza. Ukukhumbule ukuthi sasiqalisanga ngokubizwa okhetho ikhathesi ngoMay June. Siqalise ekuqaseni komnyaka ngoJanuwari sahle sangena ebantwini. Sesile nyanga ezingu-7 ungabala yonale uJulayi. Sisebantwini sixoxa labantu silalela izikhalazo zabo. Sibatshela ngeZimbabwe yakusasa, iZimbabwe eyiyo esiyibona ilesi thembiso ezaba lenguquko elentuthuko phakathi kwayo. Inguquko ezanika uZulu impilo entsha njalo enhle okwethu hayi sikusebenzile. Akukho okunye ade singakwenza esingakwenzanga.
Osikhwica mfundo Welshman Ncube ngumkhokheli we-MDC njalo ulilunga le-MDC Alliance ubekhuluma-ke lapho ngemva komhlangano awenzele eNkayi South. Umongameli Emerson Mnangagwa yena wenze owakhe umhlangano enkundleni ye-National City Stadium lamuhla laye wakhuthaza abasekeli bezanu-PF ukuthi bamvotele ngobunengi kukhetho lwangomvulo. Umnangagwa uthembise ukuthi uzavuma ukwehla esihlalweni alubana ethe wanqotshwa. Amazwi kaMnangagwa agcizelelwe ngoncintisa kukhetho lokudinga ilunga lephelandaba Mpophoma edale lephalamende ovele engumeli walesi sigaba engowezanu PF njalo umnumzana Joseph Chuma.
Sesisebenzile, sesikhulume labantu, abantu bazibonela into eyenzakalayo. Mina ngingenile ngo-2016 ngo-June e-Parliament. Inyangana le emfitshane le ngiphakathi kwayo, abantu bazibonele imisebenzi esiyenza. Bese kule connectivity phakathi kwabantu bephelandaba Mpophoma lohulumende sisezinto eziningi. Sancedisa ukubona abantu bancedise bekule ndlala lapha bathola ukudla. Isibhedlela sempilo savula i-cancer unit ngisebenzela abantu bona bakuningi esikwenzileyo. Njalo ke sesithembisa yoto bengasibuyela i-new dispensation ebekalabomnangakwa so sesinekudlala ngabantu abasebenzayo. Sesizasebenza sisiya phambili. Ngikhuluma nje uba uMnangagwa senkhumbulena imigwaqo kayilungiswe imali sezisika azeze kuna kulungiswe konke lokhu. So abantu bephelandwa Mpophoma into engathi bazeli bona asiqhubekeni phambili lapho ethiwe khona. Singazami ukutsha ngoba ungazama ukutsha uzagcina usufake izidoma endlini. Siyasihambe ningakhona-ke esinako thina besingabantu abahamba ngemthembazo, singabantu abahamba lo Nkulunkulu. Asabe inhlobo sibambene sithandana asibandluli futhi ukuthi umuntu usebandleni kuphi ngoba even ekuncediseni lapha bangafakazi abaningi abama.
Siyaxolisa-ke lapho lobe kungummeli wephelandaba Mpophoma edalele ephalamende elilunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma. Isiqalisile ukuhlupha imitshina yethu. Kobulawayo khona umkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe yena ovelo wakhe umhlangano e-amphitheatre laye wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bayevota ngobunengi njalo bavote ngokuthula. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganweni awenzele eAmphitheatre namuhla, uDokotela Thokozani Khuphe ucele uZulu ukuthi amvotele ngobunengi langokuthula kukhetho lwangomvulo.
Uhulumende abamfunayo yikho kungenzakala kuphela uma uNkulunkulu engasiphathisa. So besimcela uNkulunkulu and silethemba lokuthi uNkulunkulu sisesiphathisile. Kuzavotwa kuhle ukwenzela ukuthi kube le change. Abantu bafuna ukuthi izinto zitshintshe, babe lemisebenzi, babe lokudla, abantu babe lempilo ezinhle. Yikho akade sikwenza namhlanje. And besizokhuluma ukuthi hayi thina sesiready ekhethweni. And sisekhethweni ukuthi siwine. Sicela ukuthi amaZimbabwe lisivotele lonke ukwenzela ukuthi lathi sifake amaplanethu ukuthi silitshintshele impilo zenu. Siyalicela Zimbabwe omuhle, sicela ivoti lenu.
UMakhuphe ubonye abasekeli bakhe ngokumalaye ngaso sonke isikhathi. Ngokunjalo uthe sekuyisikhathi sokuthi bamfake e-State House ngevoti abe ngumongameli weZimbabwe. Wengeze wathi ibandla lakhe ilolodo elingavuselela umnotho welizwe kanye lamafekithali aqhubeka evalwa phambi kombuso wezanu PF. Umgcini sihlalo we-MDCT wobulawayo uNkosikazi Nomvula Mguni uthe bayathokoza ngosekelo abalalo njalo balethemba ukuthi bazanqoba.
Thina sijabule kakhulu ngoba indlela abantu ababuye ngayo basitshengisa ukuthi sihamba labo njalo baza kuyavota kuthi. Sinethemba ukuthi ngomvulo hawu bazavota kuhle sibili, sizathatha ama-city artists obulawayo.
Odinga ukumela isigaba seluveve edale lephalamende uNkosikazi Thamani Moyo ukhuthaze uZulu ukuthi avotele uMakhuphe ngobunengi.
Ngithi mina njengoba namhlanje sicina ukukhampena sesisebenzile thina njenge-MDCT ku-ground njalo le response ebantwini ibikahle kakhulu. Abantu besibona sebefuna ukuthi batshintshe ngoba obaba kade bavotelwa akulanto abayenzayo. So ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu beZimbabwe, iZimbabwe yonke jikelele ukuthi asivotele nini umama uDr. Thokozani Khuphe, sikeni sitshintshe lathi sifake umuntu ongubaba. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi babekwazi ukuthi thina omama yithi esibanengi emhlabeni elizweni. Singaze sabe silokhu siphakamisa obaba kuphela, sehlule ukuthi siphakamisane njengabomama. Omama siyakwazi ukuthi bayenza izinto zenzakale.
Omunye wabangene umhlangano kaDokotela Khuphe yisakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Melusi Nyoni yena ongaboniyo.
Ngomvulo ngithi ukhetho lolu silubona luluhle njalo njengoba sibonile ukuthi sesithole umuntu ongumama layo ongavotelwa ngabantu.
Abasakhulayo abesifazana labesilisa be-MDCT bathembise uMakhuphe ukuthi bazamvotela ngobunengi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo we-MDCT kaMakhuphe uMnumzana Abednego Bebe ongumeli wenkayi South edalele ephalamende laye ukhuthaze uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe. UBebe uphinde wakhuthaza njalo uZulu wenkayi ukuthi aqhubeke emvotela kukhetholwa ngomvulo.
Nxa ukhetha into yakho, khetha umongameli olokukholwa ke ukuthi wena ukholwa kukuphi, ukholwa okokuzibusa ngezigaba, ukholwa kokuhlonipha abantu ke ngemihlobo yabo ke. U-president okumeleyo ke lokho ngaleso sikhathi ehlukuluzwa ekuhlukuluzelwa ukuba umhlobo wakhe, ehlukuluzwa ekuhlukuluzelwa ukuba umuntu avela lapho esiqintini avela kiso ke umama uThokozani Khuphe usekumele lokho, uye umfaka esiba ngu-president. Ku-member of parliament enkayi, bazali bami sisebenze kuhle, sizasebenza kuhle, siyilwile impi sesiyiwinile, sizafaka owenu oka-Abednego Bebe. Kuye kuthi-ke ku-ward 13 lo baba uMsimango iwadi le isihluphe kakhulu ngoba yiyo yodwa iwadi phakathi kwenkayi South yonke ekade ikhokhelwa ngu-councillor we-ZANU-PF. Ke hayi ubaba uMsimango sibonani yindoda-ke emadodeni ezakwethula lowo mthwalo ka-ward 13. Suka lapho sakuward 15 safaka-ke ubaba uNcube, ward 14 safaka-ke ubaba uSibindi, ward 16 kulo jaha ke uMandla Juma, ward 17 kulo mama uMakhumalo, ward 19 kulo mama ke uMasibanda uMboxen Zwanda, ward 20 kulo mama njalo ke uMandlovu uMary Ndlovu, ward 21 kulo baba ke uSicelo onguye kade okhokhela iCouncil okwe past 5 years benze kuhle ke kakhulu njengeCouncil yenkayi ekade ikhokhelwa ngubaba uSicelo kulento eziningi ezibambekayo abazenzileyo ngaphansi kwe 5 years abayenzileyo ezigoqela lokufaka ithara enkayi ezigoqela ke lokuthi basebenze ke kuhle bethola imali kuma NGOs bafaka ke amadipa kwezindawo bafaka ke amasolar pump ke kwezindawo ezithileyo ke kuthi ke kuwa 22 silobaba umlotshwa wathi 23 kulomama njalo untombazana uBrenda Mpofu wathi 24 kulobaba ke uNdlovu laphana wathi 25 kulomama njalo uSambulo Maphosa bese kusithi ke kuwathi 27 kulobaba uBhese kuwathi 28 kulobaba njalo ke uNcube kuthi kuwathi 29 kule jaha ke uJoram Dube kuwathi 30 ke bese siba lo baba ke uNcube yiyo ke ithimu elizabe liyivotela ngomvulo.
Umnumzana Abednego Pepe ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe njalo uncintisa edinga ukuqhubeka engumeli wenkayi South edalele ephalamende. UPepe uncintisana lo mnumzana Jabulani Radebe owe-MDC Alliance yena othi sokuyisikhathi sakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkomo.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Masambeni thina kwelaki mathu jasiyovota sifutheni kumasambeni.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions namuhla ikhuthaze izisebenzi ukuthi zivotele umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa lamalunga omanyano wakhe ngoba beyibo bodwa abalekhono lokuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kubika uMavis Gama.
Zikhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eziwenzele eHarare lamhla, iziphathamandla ze-ZCTU zithe inhlalakahle kaZulu weZimbabwe ingathuthuka kuphela nxa uhulumende weZANU-PF engakhitshwa embusweni kungene okamnumzana Nelson Chamisa le-MDC Alliance yakhe. Ngokunjalo unobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Japhet Ncube ukhuthaza izisebenzi kanye loZulu ukuthi baphume ngobuningi babo ngomvulo bayevotela i-MDC Alliance.
Umnyaka neminyaka siya announce ukuthi uZulu kumbe laba abasilandelayo abasinika imandate batheni ngendaba yokhetho. So besigcizelela nje evelesi mingakho ngeminyaka ngeminyaka ukuthi ekhethanini abantu abazamela izifiso zenu. And siba director njalo siba khokhelayo ukuthi bangakhetha njani labo abantu esibona engani bangasikhipha kulolu dubo esikile.
UZulu weZimbabwe selesikhathi eside ebhekane lenkinga ezithiyeneyo ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga lokuswelakala kwemisebenzi. Ukubhidlika komnotho eminyakeni eminingi edluleyo phansi kombuso weZANU-PF kubangele ukuvalwa kwamankampani lamafektali abe ngumthambo wenotho yelizwe mandulo. Lokhu kubangele ukuthi inkulungwane zabantu zilahlekelwe imisebenzi. Umoya uthi imvuselelo ingeza kuphela kunganqoba uchamisa le-MDC Alliance.
Sesikhangeleke ama-manifestos, ama-political parties athize. Sibona nje engantwa i-MDC Alliance iphethe okungcono okungasikhipha kulokhu okukhona. Sithinga lesisikhathi sisiya kuma election uZulu kavoteleke i-MDC Alliance candidate ku-president, kumalunga e-parliament kumbe kuma-councillors, bekhetheke labo abantu abamelela izisebenzi ngabe ngabanye babo. Yikho esikwazisa uZulu.
iZANU-PF ithembise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kukhetho luka-2013, kodwa iZCTU ithi akwenzakalanga lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi sezilumelele ngamehlo abomvu ukhetho lwangomvulo, njalo zithi zilethemba lokuthi akusoze kube lokudlelezela. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zeMathabeleni South ziyavumelana ukuthi umkhankaso walonyaka ugqutshwe ngokuthula xa uqhathaniswa lobekusenzakala ngesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe. Ngalokhu iningi lithi selikhangelele ukuthi liyevota ngomvulo, njalo lithi lilethemba lokuthi ukuthula okukhona kuza kuqhubekela phambili nangesikhathi sokumenyezelwa impumela yokhetho. UNkosazana Josephine Majaha owe-Wilong phansi kwenduna uMathema uthi lobanje thakazelela ukuthi uzavota ulokudana ngembiko eveza ukuthi abanye abavotisayo bafakwe endaweni lapho abangavoteli khona.
Ilanga leli silimelele sibili kakhulu, kodwa uhlupho nje silabe ukuthi kuthiwa laba abama-observers batshintshiwe lapha kade kumele bavotele khona baye-observer kwenye indawo. Yikho ngani sokusikhathaza ukuthi pho ivoti yakhe uzayithola njani, ngoba ivoti yakhe ilelungelo lokuthi ayivotele la setshintshiwe sesiya kwenye indawo. Ukuthi pho leyo voti yethu siyayifuna ngoba ngesigaba sethu.
UMnumzana Fixon Siziba weMzimuni phansi kwenduna uMasuku uthi ilanga lokuvota selimphuzele.
Leso kusiphuzele ngoba lokusa kwelanga kuza konwa yithi ukuthi sokusile ukuthi siyevota sikhethe thina ikakhulu lalo akhethe uhulumende oyabe mfuna ngathi abakhokheli oyabe bafuna. Sizilungiselele kakhulu ukuthi ngomvulo ekuseni phambi kwelanga siyabe sesifika khona le polling station komzimuni.
UNkosazana Elizabeth Masuku odabuka kokodlwa edekezi phansi kwenduna uMafu udule themba lokuthi akusoze kube lokuqilibezelana kukhetho.
Sisuka sinanzelela ukuthi ngendlela esibona kwenzakale ngayo lonyaka kulungiselela ukhetho, sisuka singani sineqiniso lokuthi akuzukuba khona ukutshontshwa kwamavoti. Ende siyathaba futhi lonyaka sinanzelela ukuthi ama-observers akhona. Iminyaka le edluleyo besekusube siyo ekhethweni kuba lama-observers, of which besekulula ukuthi ukhetho lutshontshwe. But khathesi sizimisele ngoba sibonele ukuthi kuphose kwaba lokuvikeleka thize.
Impumela yokhetho izakwaziswa phakathi kwensuku ezinhlanu kusukela ngomhla welanga. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Obulawayo khona abasakhulayo ikakhulu bathi sebekhathele ngokudubeka khona abathi kungaphela kuphela nxa kungaguqulwa uhulumende. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abantu abaningi abaxoxele Studio 7 bathi sebezimisele ukuguqula uhulumende ngomvulo ukuze impilo zabo zithuthuke. omunye wabo unkosikazi Nobuhle Ngwenya.
Sesilindele ukuthi sivote sitshintshe upresident sonke ukuzatshintshela izwe lakithi ngoba vele besesibeka sesidiniwe belokhu esibuswa njengabantu abayi-one so sifuna nje ukuthi sitshintshe sibone ukuthi wahamba njani.
Osakhulayo umnumzana Desire Mlalazi uthi uzavota njalo ukhangelele ukuthi kube lo tshintsho anelise ukuthola umsebenzi.
Ngibophendi siqinile ukuthi khona sevota sikhiphe lokhu okwenzakalayo. Into endikhangelele ngalo msebenzi ukuthi kube le misebenzi sihlale kuhle.
Omunye laye osakhulayo umnumzana Joel Itai Sithole uthe usezimisele ukuyavota njalo ufuna utshintsho. Kodwa uthi akakhethi ukuthi oletha inqubela phambili lentuthuko ngwaliphi ibandla.
Mina bengifuna ukuthi ilizwe lethu liguquke, thina singabantu abakhulayo, ukuthi lathi sithine sithole umsebenzi, ngathole umsebenzi kuguqule ilizwe. Nxa into ezenzakala lathi sibekwazi ebadaleni balabo bebekwazi ukuthi ilizwe lethu linjani laguquka. Okuqakathileyo thina sisakhula sifundile sifuna lathi lathi siguquke asidepende ukuthi lowo wayezani lowo ngeMDC lowo ngobani ubani lowo ngobani thina into esifunayo funa ilizwe lethu litshintshe kube yinew era eZimbabwe.
Olwela amalungelo oluntu phansi komanyano wenhlanganiso esizimeleyo ezibumbe inkundla e-Election Situation Room, umnumzana Michael Ndiweni laye uthi sebelungiselela ukhetho. Uthe sebele nombolo ezingafonelwa nguZulu kungelambadalo emangala ukuhlukunyezwa kanye lokungaqhutshwa kuhle kokhetho.
Sicabanga ukuthi yathi sesingaqala-ke ukuthi sithole imibiko evela ebantwini mayelana lokhetho olwenzakalayo elizweni. Sikhuluma nje kathesi njengokubona sebegcwele lapha amajaha lamantombazana ama-data captures ethu azabe engena ku-website yethu e-Election Situation Room edinga ama-incidences ayenzakalayo ngoba amanye abe efikele eHarare amanye efikela lapha kumele bafake ku-system. Nxa ifikele eHarare i-incident kumele sibe yazi ukuthi nxenye yakoBulawayo siyithathe siqala sikhuluma ngapha koBulawayo. Abafuna ukusixhuma abalembiko abafuna ukusitshela yona nxa bebone izinto ezenzakalayo phansi ngendaba zokhetho bengasibamba ku-toll free yethu u-08080132.
Abamabandla atshiyeneyo baqhubeke namuhla bekhuthaza abasekeli babo loZulu jikelele ukuthi bayevota ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Sisuke koBulawayo sibuye khonapha eWashington DC eMelika lapho amalunga eMDC Alliance abuthane khona esikolweni seZimbabwe eEmbassy sikhuluma nje esithi asekela abanye babo bonke eZimbabwe ukuthi bayevota ngobunengi langokuthula ngomvulo. Sixoxe lomunye osembuthanweni lo umnumzana Tamburai Mupariwa Gwekwerere.
Igathere ye-MDC Alliance sibuthene sibuye sizotshengisa ukubambana labantu abayovota ngomvulo.
Umbiko oqakathekileyo kahle kahle eluthumezayo ngokuhlangana kwenu e-DC khonapha yiwuphi?
Sihlangana ukuthi khona sitshengisele sisonke ukuthi khona kuyavotwa sifuna ukuthi khona abantu bambane sibe nabo sonke sivota sivotela upresident omutsha oyongena upresident Jamisi.
Limbona enqoba yini ngoba siyabona ubaba uMnangagwa laye hayi ungani uhamba phambili impela ngosekelo.
Hayi okubonakalayo ngabantu ukubuthana kwabantu. Hayi, asimile siphilisane lapho abantu babaningi kukuko kuzo zonke indawo lapho abantu ababuthana khona. Kodwa nje siyobona abantu sebevotile.
Umnumzana Tamburai Mupariwa Gwekwerere ngomunye okhonapha esigodlweni Washington DC ababuthane embassy yeZimbabwe. Kwanele Mthwakazi livalelisayo Ntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.